Rough in Washington, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukukudza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukupidza kuve nhengo yeparamende inomirira dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamusoro reAmerica, Justice Stephen Breyer, vanoti vave kuenda pamudyandigere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nezuro rakapazvo mumwe mutongo wekuti Zimbabwe Electoral Commission iti zvekare vanhu vakwikwidze nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party PDP dzakakwikwidza pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance muna 2019. Nhengo idzi dzakadzingwa nevari kuzviti munyori mukuru webato rePDP vaBenjamin Rukanda. Dare rimwe chete nemusi wechipiri rainge rapa mutongo wekuti nzvimbo idzi dzisaitwe sarudzo. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Harare East yemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa, Nkulumani, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South nePumula. Izvi zvinotevera kukwira zvakare kudare nezuro kwakaita varukanda, kunyangwe vamwe vatongi vematare vari kuti havasi ivo munyori mukuru sezvo vakakwikwidzavo sarudzo nemumwe mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Hatina kukwanisa kubata varukanda kuti tinzwe divi ravo. Hatinavo kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yeCitizens Coalition for Change vaJefferson Chitando.
Zvaakuitwa neZimbabwe ava mahombwe amba navana chairo. Icho chinokakabaza ndechokuti varukanda sokuzokonineta nepavanogara pamhandamabwe apa kuti vagokwanisa kuti vave vanoita zvinhu zvose zvino kuzvifungira zvinhu zvose kuti vamanya kumatare dzimosva vazondodai. Ndinoona zvichindirambira kuti ndivo vari kufunga zvinhu zvose izvi. Ndinoona sokuti iyi inenge ichingova mano mano anobva kuZANU PF ndiyo iri kuita zvinhu zvose, ichifungidzira kuti inoda kuti ityore mwoyo yevana veZimbabwe, ityore tariro uyezve ityore nokuodza mwoyo vana veZimbabwe kuti vasaenda kundorwisana nevanofanirwa kuva vakatarisira kuti vanotarisa kuti ivo nguva yosei dai tawana rusununguko, asi rusununguko tinogona kurwara chete kana munhu angagwa neZANU PF yabva.
Asika veZANU PF vanoti makozora vamunangagwa mafuta enguruve vasina kudya, nekuti kakurwisana uku kuri mumapato anopikisa ZANU PF ingadei panyama imweni.
Ivo vana munangagwa ava ndovotuma vana rukanda kuti varambe vachitokonyora kuti isu tigoramba tisina kuisa ziso redu patageti yedu, tisina kuisa ziso redu patinofanirwa kuti rwendo rwedu runofamba, toramba takatarisa kudivi kuti tigogumburwa tigodona. Zvine izvi vayangira yaona isu tinoziva kwatinoda. Matare dzimosva tinomaremekedza chose, asi kana zvakuita sezvizvi zvaakunyadzisa.
Asika tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanotiwo aiwa matare dzimosva akazvimirira oga, uye vezanu PF vanotika imiwo vanopikisa munoenda kumatare akapa mutongo wamunenge muchiwirirana nawo mopemberera, asi pakapiwa mutongo wamusingafari navo morwa bembera kuti matare ana kuzvimirira oga.
Matare dzimoswa muZimbabwe ana kuzvimirira ndo zvikuru chotinoziva ndechokuti icho matare dzimoswa anoshanda achipoa instruction inobva kuzanu PF.
Nengo ye Citizens Coalition for Change vaJefferson Chitando vange vari paronhare kumasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Nomination court rakagara nezuro pagweru Magistrate Scott rikatambira mazita evanhu vari kuda kukukwidza kuve vamiriri veparamende nevamwe vari kuda kuve makanzura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo ina dzinoti Gokwe Central, Kwekwe Central, Mberengwa South nemukoba dziri kuda vamiriri veparamende, kwozotiwo maodi gumi nerimwe ari kuda makanzura mudunhu reMidlands. Mapato anoti Citizens Coalition for Change, MDCT nezanu PF akwanisa kuve nevanokwikwidza munzvimbo dzose ina kunze kwekumberengwa South, uko MDCT yatadza kuwana anomiririra. Muzvare Judith Tobaiwa veCitizens Coalition for Change ndivo munhukadzi ega aisa mapepa ake kuti akwikwidze kuve mumiriri weKwekwe Central. Muzvare Tobaiwa vari kukwikwidzana navaJohn Mabrazi veZanu PF navaveke Zelandlovu veMDCT uye vaLenin Dzingire veUnited Zimbabwe Alliance. Vati vari kutarisira kukunda. VaAlbert Chadoka avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemukoba vakamirira bato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ndinofunga ise mugaro wemukoba vanhu vanondiziva ende ndinovimba kuti vachandivhotera vachangodzosera constituency kubato rainge iri MDC kubva kuna 2000 kubva pekutanga. Ndo zvandoona zvichaitika kumukoba because vanhu vanoda bato ravo, vanhu vanoda MDC the original party. Saka ndinotarisira kuti tinohwina.
Vaive mumiriri wemukoba vasati vadzingwa nebato reMDCT vaAmos Chibaya vari kukwikwidzawo pasi pebato reCitizens Coalition for Change mudunhu iri. Vatiwo vanotarisira kukunda. Taedza kunzwa kubva kuna vaWilliam Gondo vari kukukwidza kuve mumiriri wemukoba vari pasi pezanu PF, asi vati vanotaurirwa nevakuru vakuru vebato ravo avo tisina kukwanisa kubata. Mune imwewo nyaya, kanzuro yegweru yakadzimirwa magetsi nezuro nekuda kwechikwereti chainacho kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Chikwereti ichi ndechemadhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemanomwe 247 million RTGS. Muchiziviso chayaive yabudisa nezuro, kanzuro yaive yati yainge iri kutadza kupomba mvura kubva paRange Booster Station kuendesa kuvagari nekuda kwekuenda kwemagetsi. Asi yakazobudisa chimwe chiziviso chekuti yaive yadzimirwa magetsi nekuda kwechikwereti ichi. Mutauriri wekanzuro Muzvare Vembai Chingwaramse vati havakwanisi kutaura nesu panyaya iyi sezvo vari pazororo. Kanzura uye vari sachigaro wekomiti yemari vaMartin Chivoko vabvuma nezvenyaya iyi, asi vati vange vari mumusangano neveZETDC kugadzirisa nyaya iyi.
Gari maresidensi vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo, vamwe vacho vakapedzisira kubhadhara pakaitwa 2013 write off paya, nanhasi vamwe vagari havasati vambosvika pamukova welocal authority kuti vabhadhare.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune veZETDC panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association vaKonilia Selipiwe vati hachizi chinhu chinotarisirwa kuti kanzuro idzimirwe magetsi nekuda kwekutadza kubhadhara, asi vatiwo vagari vanofanirwa kubhadhara mitero yavo kukanzuro. Kanzuro inoti vagari nevemabhizimisi vane chikwereti chinosvika 1.3 billion RTGS kukanzuro. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Zirezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe 5321. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevatatu 228,943. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 4,252,378. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemakumi maviri 3,281,020. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana manomwe ane gumi nevatatu 48,713. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muimbi ane mukurumbira zvikuru Hosea Chipanga anoti ari kukukidza musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 kurume. Chipanga anoti achakwekudza ari pasi pebato repatriotic Zimbabwean Party kuti amirire danga mvura chikanga muparamende. Chipanga anoti akasarudza bato iri nokuti vatsigiri nevatungamiri varo vanoda Zimbabwe kupfuura bato, kwete zvaanoona vamwe vanoda bato ravo kupfuura nyika.
Ndoda kukwidza kuita member of parliament ndakamira bato repatriotic Zimbabwe.
Semunhu anozikamwa zvikuru munyaya dzekuimba idzi, sei makafunga zvokupinda munyaya dzematongerwo enyika?
Ndofunga kutoda kuzadzisa zvandinoimba nekuti izvo zvandinoimba zvachezvo zvakatondiparira ngozi nematongerwo enyika, kuti zvandinoimba inini idzidziso inobva kuna Mwari inofanirwa kuteedzerwa munyika. Saka ndinenge ndakutora the practical side, zvinenge zviri mupractical kuti pamwe wanga ndiona wandiri serious, nekuti kuimba chete vanenge vangovhara mumaredhiyo vangovhara kuti izvi hazviiti izvi. Ndofunga pamwe ndikaitawo zveaction vanondionawo serious kuti no ndine shoko kana kuti gwara randinodira ndinoziva rasika vanhu ratinofanirwa kuteedzerwa senyika. Saka vakandipa mukana iwo nyika ndogona kuibatsira nemazana iwavo.
Chii chamunoda kuitira vanhu vedanga mvura chikanga chakatadza kuitwa nevamwe vakamirira nzvimbo iyi?
Iya, ichokwadi ndechekuti zvinhu zvese zvinotangira pazivo, nekuti tikashaiwa zivo tinobva tagona kutadza kuita zvinhu. Saka zvinhu zvakatadzwa kuitwa kudanga mvura kwedu kunoku zvakatowanda zvokuti vanhu varidini vari kutambura matambudziko ariko mvura chaiyo chaiyo. Tari kuti kudanga mvura iyoyo haritoshandi, vakatoti zvavo kudanga zuva nekuti mvura yacho haitoriko, inotanga ikoko inotoshayikwa. Asi mvura iri kubva kuna Pfumbwe ari kuyeredza mvura kuendesa kuMozambique, asi iri kutadza kusvika muno mudanga mvura macho. Nepamusana pekuti pane zvinotadzisa, but tikazozvitarisa unoona kuti ruzivo ndorwuri kushayikwa, nekuti nyika haigadziriswi nemari, inogadziriswa nenjere. Njere ndo dzinochizoita kuti nyika iite mari.
Bato renyu repatriotic Zimbabwean Party iri rakamirira zvipi uye rakasiyana sei nemamwe mapato?
Ndikati chandakatanga kutoonawo inini kwemba yandafamba nayo semu ndichishuvira kuti ndawanawo vangaedza kunga vanondinzwisisawo chinangwa changu, ndechekuti ndichitarisa uchiona iro zita racho iro kuti vaite vanhu vari patriotic nenyika yavo. Ndoti tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vaakuda mapato avo kudarika nyika yacho iyo yavanofanirwa kugadzirisa. Saka ndofunga nzira yakanaka yekuti ngatide nyika kukunda mapato.
Chokutanga chamunoda kuita vachipanga, chokutanga chamunoda kuita kana masarudzwa chii?
Ya chendinga te chini chaka nyanyo kuisisa dambu ziko gurundiru nyeza kukini unutangira na mvura tita dambu ziko re mvura kunoku saka hapa ipa pondi wada upatari sisa na uti ndo tuweziwa zangu se munu sabi uti matambu ziko ya asiku vapa kushewa maari asiku ti aru vapa kushewa jere saka andi noto daku nida utikana na ewa wagari wacho ndoto waone sawo kuti matambudziko ari kubvapa pino tine dambudziko rekuda kugadzirisa dambudziko tisingazivi panotangira dambudziko racho saka kana musingazivi panotangira dambudziko munoenda kunobata nepasi ripo saka ndinogona kuvaratidza kuti matambudziko edu danga mvura chikango ari kumbobva papi.
Uyo ange ari muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga ari kukwikwidza kumirira danga mvura chikanga muparamende. Ari Parunare, Kwa Mutare, ne Studio 7. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinorwira kuti munyika muye nesarudzo dzakachena re-Elections Resource Center vapedzisai Jack Zaba. Vanoti zvakakosha kuti munyika musimbiswe nyaya dzedzidziso pamusoro pezvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo dzemunyika. Vazaba vanoti vanokurudzira danho iri nekuda kwehuwandu hwevanhu vavanoti vakarambirwa mapepa avo nezuro nedare renomination court vachida kunyoresa kuti vagokwikwidza musarudzo dzemabi-elections dziri kuuya muna kurume gore rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vazaba kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona kuti vanhu vauya nehwandu hwavo vachitaridza chido chavo chekuti vamirire vanhu ende mukana wakanaka ndo zvinonzi utongi wejekerere. Asi taona mune zvinhu zvakawanda zvinenge zvisiyana pakuti aiva nekusanzwisisa kune vakawanda vamwe taiona vachiuya vachida kukwikwidza asi ivo vasina kunyoresa. Asi mutemo wesarudzo unonzi Electoral Act waitotaura ivo kuti kana uchida kunge uchikwikwidza unofanira kunge wakanyoresa mugwaro revavhoti. Asi vamwe vaingouya vachizoitwa inonzi rejection year.
Asi kune vanhu vane huwandu here vakadzoserwa nenyaya yemagwaro avo kana mapepa avo anga asina kunge akatsarukana?
Tinoona vanhu vakati wandei nenyaya yekuti vaiuya vasina mapepa akakwana akafanira aitarisirwa nezeki. And chinoitika vamwe vaiuya sezvandambotaura pekutanga kuti vaiuya ivo pachava vasina kurejesa kuvhota zvinhu zvisingabvumirwa nemutemo. Vaiuya zvakare vasina vanhu vashanu nokuti vaipiwa about 5 people. You are nominated by 5 people to be a member of parliament. Vamwe vaiuya vasina vanhu ivavo.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti nyika inge ichiita sarudzo vazava, dambudziko iro ringagadziriswa sei mune ramangwana? Tichiona kuti muna 2023 nyika inenge yadzokera zvakare kusarudzo.
Chandinengada kutaura chatinoda munyika maybe idzidziso kudzidzisana chinodiwa kana pangava nomination chii chinodiwa pakuti ukwikwidze iwe mugaro wemuzimbabwe kuti ukwikwidze kungava kanzela kana kuva MP. Ndo chinhu chandaona chingadai chakashota munyika medu.
Vapedzisai Jack Zaba vari Parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, nengo yeZANU-PF yakaenda kumatare ichiti kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri hakuna kuitwa nenzira iri pamutemo. VaSebeth Musengezi vanoti vakuru muZANU-PF vari kunyepera dare uye havasi kuudza dare zvose zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. MuNewsday makare, dzimwe nyika dziri nhengo dzeUnited Nations dzinoti Zimbabwe haisi kuchengetedza nekukurudzira kodzero dzevanhu. Zimlife.com rinoti bato reCitizen Coalition for Change rakanyoresa vatsigiri varo vaviri vaviri munzvimbo mbiri muBulawayo. Izvo rinoti zvinoratidza kusawirirana kwevamwe vakuru mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ini ndinonzi Misi Majoni kana kuti my Ambrose ndipita varandiri kuPretoria kuRongo Spirit. Anyway, ini zvangu ndinofara nekuchinjwa kwaitwa Zita neMDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance vakaita zvakanaka kuti tave TCC. Ndinofara nazvo, ndivana mai vedu kumusha vachaziva kuti mukomana neyellow color zviri kuendeka. Endi hatisi kudzokera kumasure, TCC ndizvo kuite zvekutamba chaizvo chaizvo. Ndipo pane yese ipapo, Mwari dai atiwanira nyasha.
Mangwanani ngwangwanani vateereri kwose kwamungadai muri kumativi mana rasiyana enyika. Ndirikuda kutaurawo pamusoro pecovid-19 nenyaya yevaccine. Tisikazivi zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuti vanhu vari kufoswa kubayiwa mavhaccine. Vanhu vari kungofamba muzvikoro vana vachizodzokera kudzimba vachiudza vabereki kuti vabayiwa vaccine pasina zvokuti vawirirane vabereki vacho. Ndizvo here, ndiwo here mutemo unokodzera kuti uitwe pakufosa vanhu kubayiwa vaccine, kana kuti vanhu vanobayirwa nenzira yakanaka, kana kuti vanofanira kutaurirana nevanhu, kutenderana nevanhu, then vobayirana nevanhu? Pane zviri kuitika nhasi kuti vana vari kufoswa kubayiwa muzvikoro. Handizivi muri kuionawo sei nyaya yakadai ngeiyi. Vana veZimbabwe muri kuzvionawo sei kwese kwamuri ikoko?
Pastudhiapo vana mukoma Jonga, muri sei henyu? Tiriko vanhukadzi, tiriko tichionawo mameseji edu totumira asingaverengwi. Tombodzokera sure tomboteverera varume anenge achitumirwa. Ndinotenda hangu nezvakaita president wedu vachamisa pakuchinja sitare vakaita. Ndotoshamisikawo mhonzoro kana vava kuti achamisa vakatora vanhu vedu. Isi takagara tataura kudhara kuti pana Chamisa ndopatinoenda. Angava akati Chimuti Zita ndopatinoenda. Tinoda Chamisa tasingadisite Sora Alliance. Saka chimwe chifuti ndinotenda nezvakaita president Chamisa. Ndinotenda hangu, ndinotenda munomwe akumira nezvake. Hakusisina uchati nhingi wazodai. Isitomira newedu vealliance, mira vogavo veMDC vo vakupe navamhonzora vogavo. Isitine wedu Chamisa.
Pastudio 7 apo, Studio 7 apo. Makasimba here, makasimba here vese vashamarari. Ndinonzwa kufara nekuchinjwa kwakaita Zita nanga Nelson Chamisa. Iro rakunzi CCC. Aiwa aiwa, makagona makagona president. Ndimi president wevanhu chaivo, ndimi president rezvido zvevanhu. Zvino makufanira kufamba kumaruwa muchiudza vanhu nezvezita iroro, machembere vachiziya vaone kuvhota. Nditaurai Mishi paCape Town apo.
Makadiko veStudio 7, indetwa Simba Rashe Mudzimiri, ndiri kunoku kuPretoria. Aiwa, tinoda kutenda veStudio 7 nekuti pakurira nhau muchitiudza zviri kuitika kuZimbabwe. Tinokutendai zve nekuti hamuna divi hamunorerekera. Aiwa, ngazviende mberi pamberi nenhau. Ndichitiwo kuna vamonzora, aiwa, njuga dzakungokuremerai, dzanguvawo nharo zvadzo. Dzanguvawo nharo njuga dzakukuremerai vamonzora. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Pamitambo yakatambwa nezuro chitatu, Mushure mokuita mangange, Egypt yakakunda Ivory Coast 5-4 pama penalty. Ukuo, Equatorial Guinea ikakunda Mali 6-5 pama penalty. Nemusi wemugovera, Gambia ichatamba ne Cameroon muma quarter final. Ukuo, Burkina Faso ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Judge wedare repamusoro muAmerica reSupreme Court Justice Stephen Breyer vazivisa kuti vanoda kuenda pamugandigere. Muna 1994 Justice Breyer vakadomwa kuva umwe wevatongi vedare reSupreme Court nevaimbova mutungamiri weAmerica President Bill Clinton. Justice Breyer vane makore makumi masere nematatu uye vange vari umwe wevatongi muSupreme Court kwemakore makumi maviri nemasere. Nyanzvi mwinezve mutemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti kunyangwe hazvo vamwe mubato reDemocratic Party vange vachida kuti Justice Breyer vaende pamudandigere kuti padomwe judge wechidiki, havafungi kuti vakamanikidzwa kuenda pamudandigere.
VaJustice Breyer vanga vane makore 83 uyezve vanga vava nemakore anokwanisa 28 vari Supreme Court judge. Vaka appointwa kuva Supreme Court judge na former President Bill Clinton muna 1994.
Justice Breyer vanga vari judge vakadini uye vakasiyana sei nevamwe vavakashanda navo makore ose awa?
VaJustice Breyer tingati vanga vari judge vaionekwa sevaitonga nyaya vachiisa kukosha kwekodzero dzevanhu vanonzi vari less privileged. Vanga vari judge uyezve vaigara vachitaura vachiti majaji afa kuonekwa senge rimwe branch rema politicians kana kunzi anganzi ma junior politicians, ende vanga vari judge vaida kuti majaji ne Supreme Court kana kuti nama court muno ma America aonekwe achingoita nyaya dzemutemo vasinganyanyo pinda munyaya dzematongero enyika.
Vaamasiye, kuenda kwa Justice Breyer pamudandigere kunorevei kana takatarisa dare reSupreme Court pacharo uye kana takatarisa mutungamiri wenyika vaJoe Biden?
Kuenda kwavo zvakunoreva ndezvekuti vaPresident Biden vave nemukana wekuapoenda umwe judge. VaJustice Breyer nemakore anga vanawo 83 vakawanda vaityira kuti kuda vakaramba varipo pachigaro zvaigona kuita kuti vaigona kuzofira pachigaro, ende uyezve sezvo vaBiden nemaDemocrats vane majority muCongress ende uyezve vane majority zvekare muSenate, zvanga zvichanaka kuti vaende vaBiden kana kuti maDemocrats ari muCongress nemuSenate kuti kana judge achiuya achizoenda muSupreme Court ave achibva anominatewa naPresident wemaDemocrats.
Justice Breyer havana kumanikidzwa here kuenda pamudandigere?
Andikati vaJustice Breyer vakaforceredzwa kuenda nekuti ivo vakagara vataura kuti hapana influence ingabve outside ingava influence sa judge. Ivo ndoona sekunge ivo vanenge vazvionawo vega kuti kuda makore avo anga akuita senge anga kurereka uyezve nemamirira akaita zvunhu ekuti maDemocrats President Biden varipo pachigaro kuda vanga vachida kupawo mukana kune vari kutonga mazuva ano maDemocrats kuti vaappointewo judge mumwe munyuwani anovawo ari kana achinzi fresh kana kuti achivawo nemakore akati dzikei zvishoma.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukwikwidza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukwikwidza kuve nhengo yeparamende inomirira Dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamusoro reAmerica Justice Stephen Breyer vanoti vave kuenda pamudandigere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.